Mutongi wanowa magistrate Mashamba wapa mutongo wekuti Gogo Chinyerere wange wachiripwa kana kubhadharwa inonzi compensation kana damages anosvika mariyo 175,000 RTGS dollars. Wachiti izvo zviri kuitwa kuti varipwe kukanganisirwa kodzero dzavo kwavakaitwa muna 2019 muna August pawakazvidikitwa pawakarohwa nemapurisa panga paine kuratidzira kana demonstration yaiitwa muHarare padhuze nepaafrica unity square apo. Vakarohwa Gogo Chinyerere zvikuru, vakatochoka chimwe chigunho chavo vakazopisa vaenda kuchipatara. Saka vakamirirwa namukoma tinasha chinopfukutwa yeZimbabwe Lawyers Human Rights.
Ndianani vainge vaendeswa kumatarapa?
Wakaendesa Commissioner General wemapurisa wamatanga, Minister Kazembe Kazembe weHome Affairs kuDare. Mutongo wakapiwa manje manje wanzi varipwe kukanganisirwa kodzero dzavo. Gogo Chinyerere matsamba awo masamanisa awo akaendesa kuDare waichema kuti vakaembaraswa kana vakanyadziswa zvikuru kurohwa pajekerere. Sezvatoziva munhu ane makore 67-68 years ekuzvarwa wechikuru zvitereka vachiti kodzero dzavo dzakachorwa nekuti wanga vaine kodzero yekudemonstrator, kodzero yekuratidzira, kodzero yekuunganawo pamwe nevanhu vanofunga kuti vari kuwirira navo kana vanonzwana navo, vachisvitsawo zvichemo zvavo kana kunyunyuta zvichemo zvavo nenyaya yekutongwa kwavari kuitwa. Saka ndozvabuda kuDare zvekunzi Gogo Chinyerere wanga vachibhadharwa kana kukombanzetwa nekukanganiswa kwavakaitwa.
Sesangano rinorwira kodzero dzevanhu, iyi nyaya dzakawanda here dzakadai dzamuri kusangana nadzo dzekuti vanhu vanoenda kumatare kuti varipwe mushure mekutyorerwa kodzero dzavo nemapurisa kana mauto?
SeZimbabwe Lawyers for Human Rights kune nyaya dzakawanda zvikuru dzari kumirirwa nemagweta edu, kwana Mutare, kuBulawayo, kuHarare. Dzimwe dzacho dzinotobva kumashure uku kuna nana 2018 paya pakamboita bvunga mupopoto kana kuti violence, pakarohwa vanhu, pakashudwa vanhu nemasoja nemapurisa paya muna 2018. Vamwe vacho tomirirwa nyaya dziri kumatare dzakamirira kuti dzidzukwe dzitongwe. Magweta edu ari kurwisana nevari kumirira vamapurisa nemasoja vari kuramba mhaka idzi. Tinodaira kuti Matare achapa mitongo manje manje. Vamwewo zvakare ndewe kunana Bulawayo, kunguva yalockdown vanhu vari kuchorwa kodzero dzavo dziri kuchorwa, vanhu vari kurohwa, vanhu vari kungosungwa pasina mhaka kana kungorohwa pasina mhaka. Saka tiri kutomirira vakawanda zvamunoziva kuti kunana Bulawayo, kunana Mutare, kunana Harare.